Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo kurume 5 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinova zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende votariswa kukanda mapadza pasi mangwana vachida kuti hurumende ivabhadhare mabonus avo egore rapera.
Takurudzira vashandi vese hurumende kuti musi weMonday hapana anoshanda. Tinoenda kubasa tese asi hatishandi. Kusashanda kwatiri kuita tee takamirira outcome yemeeting ichaitwa musi weMonday iwoyo.
Mapato ezvematongerwo enyika anopikisa osimudzira urongwa hwekudzidzisa veruzhinji pamusoro pekuvhota musarudzo dza2018.
Tiri kuita inonzi what best door-to-door campaign. Izvi zvinotibatsira kuti tiwane mukana wokusangana nevanhu tichivatsanangurira one-on-one kuti iyo inombonzi biometric voters registration BVR inomboreveiko.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvoungana muManchester kuEngland zvichirangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidzamara. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vari kutariswa kukanda mapadza pasi mangwana vachiratidzira pamusoro pekunonoka kwehurumende kuvazivisa mazuva avachabhadharwa mabonus avo egore rapera. Musangano wakaitwa nevamiriri vemasangano gumi nemashanu evashandi nemusi wechishanu weChimbi Chimbi unonzi wakasunga kuti vashandi ava vanoenda kumabasa kwavo asi vasingashandi. Pakutanga vashandi ava vakanga vazivisa kuti vaizoungana muHarare Gardens vozofora nemigwagwa yemuHarare vachiratidzira. Asi izvi zvinonzi zvakazosendekwa mushure mokunge vemasangano hashtag tajamuka nerevenders union Zimbabwe vati vaizopindawo mukuratidzira uku vachitsigira vashandi vehurumende danho rinonzi harina kutambirwa zvakanaka nemamwe masangano. Takaita hurukuro nemunyori weptuz vaRaymond Majongwe nemusi wechishanu chapfuura kuti tinzwe zvizhinji.
Handingati pane kusawirirana nekuti iye zvino ndiri kubuda mumusangano wabuda nechisungo chemaorganization SR15. Chisungo ichi ndechekuti takurudzira vashandi vese hurumende kuti musi weMonday hapana anoshanda. Tinoenda kubasa tese asi hatishandi. Kusashanda kwatiri kuita tee takamirira outcome yemeeting ichaitwa musi weMonday iwoyo. Takadaro taendesa tsamba zvakare kumapurisa iri kuratidza kuti tiri kuda kuzoenderera mberi nezvataronga. Chikuru apa ndechekuti vanhu vanofanira kuti vanzwisise isu tiri vashandi vanoshandira hurumende. Saka pazobuda mamwe mashoko ekuti pane mamwe masangano anga achiti ari kuda kuuya kuzobatana nesu, zvinhu izvi zvinobva zvaita sekuti panouya kutya nekuti hurumende inozouya ichitaura zvakawanda. Saka paita sekuti ndezvakonzera kuti pasabude pozisheni yekutanga. Asi kubatana tiri 15 takabatana, pointi yedu ndeyekuti musi weMonday tikatadza kuwana zvatiri kuda tinoprofida neaction yatanga takaronga. Asi chikuru ndechekuti kubatana sevashandi hurumende takabatana, meseji yedu haina kuchinja ende tiri kufamba mberi tiri pamwe chete.
Musangano wamuchamirira kunzwa zvichabuda uyu uchaitwa nguvai kuti muzokwanisa kunge muchizoratidzira kana kutora matanho?
Musangano uri kona 10 o'clock. Saka todavira kuti maybe 2 hours kubva ipapo tisingochabuda ndopa tichaudza vashandi vedu kuti tokondinya here nekuramba tichiya kubata tisingashandi kana kuti totora strategy nyowani.
Ndeapi masangano anga achida kupindawo mukuratidzira kwenyu iwaya?
takazongona mbepa kuchinzi tajamuka nemavendors vari kuda kujoina masiku 7 vangatadziswe nani kana vachida kuitawo zvinhu zvavo vagara vachingoita asi chikuru ndechekuti kana tiri kuda kuita chinhu vari kusakura munda siyai vasakure vaite zvavataura nepamusoro pekuti mamwe masangano aya anozouya nemameseji anoita sekuti vamwe vedu havazofari nepamusana pekuti vamwe vacho vanoya nemameseji ekuti mugabe basi goo isusu vashandi vehurumende vamwe vacho vatiti haisiyo meseji yatinayo.
Munyori mukuru wesangano reptuz vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare nestudio 7. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika anopikisa anosanganisira reMDCT neTransform Zimbabwe akaparura zvirongwa zvekudzidzisa veruzhinji pamusoro penzira itsva yekuvhota yebiometric voter registration iyo ichashandiswa musarudzo dzegore rinouya dza2018. Mapato aya ari kushandisawo mukana uyu kukurudzira veruzhinji zvikuru vechidiki kuti vanyore sekuvhota kuitira kuti vazokwanisa kupinda musarudzo idzi. Kusvika pari zvino mapato aya asangana nevagari vemisha inoti yeHopley, Highfield West, Glen Nora, Mufakose, Hatfield, Dama Falls nezengeza kuchitungwiza. Ngatinzwe hurukuru yataita nemutauriri webato reMDCT vaobeti Gutu.
Bato redu tiri kuita inonzi door to door campaign munharaunda dzemuZimbabwe mose. Tiri kuita inonzi what the best door to door campaign. Izvi zvinotibatsira kuti tiwane mukana wokusangana nevanhu padzimba dzavo, pamabasa avo, miminda yavo nekumwe kwakadaro tichivatsanangurira one on one kuti iyo inombonzi biometric voters registration BVR iri kungotaurwa mazuvano inomboreveiko. Nokuti vazhinji vanongoinzwawo ichitaurwa padzine penyuro, vamwe vachiverengawo mumadzipepanhau. Asi sechinhu chisati chamboitwa muno muZimbabwe, chinhu chitsva chinoda kuti vanhu vanatsotsanangurirwa kuti biometric voters registration zvinoreva kuti waakutorwa iwe mufananidzo wako, wotorwazve mafingerprints woruoko rwako rwokurudyi, ruoko rwako rwokuruboshwe, zvoiswa mumushina wozonzikana zvava mushina wava kunzi waregistwa sevota.
Muri kuona here vanhu vachizoenda kunonyoresa tichitarisawo kuti vamwe vanenge vachitotadza kunzwisa iyo biometric voter registration?
Nemibvunzo yatiri kubvunza navanhu nokunzwisisa kwavanenge vachiita panyaya yetsanangoro dzedu dzebiometric, unoona tsona kuti vanhu mibvunzo yanga vanayo ndeyekusatongoziva chaiko, nokuti nziro chirikuro kuti biometric rakati kuyeka iyo tovatsanangurira. Saka tiri kuona zviri kubatsira pakuita galvanize mavoters kunyanyanyanya vechidiki.
Haresi basa rezeki here ramuri kutora iri vagutu?
Hongu ndingangoti ibasa rezeki, asi hongu ibasa remapato ezvematongerwo enyika uyezve neanonziva muchirungu macso, macivil society organizations. Nokuti voter education haina kunzi inoitwa nevezeki chete. Tikada kuhedu kuverekera kunyaya yebumbiro romutemo constitution yezimbabwe inototipawo mikana isu semapolitical parties.
Mutauriri webato reMDCT vaobeti Gutu vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuungana paManchester United kuBritain nemusi wemugovera 11 mwedzi uno zvichirangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidza mara. Urongwa uhu huri kutungamirwa nesangano reZimbabwe Citizens Initiative. Nemusi wechina svondo rino vadzamara vanenge vachisvitsa makore maviri vapambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori avo vakavapamba mumusha weGlenview muHarare musi wa9 kurume 2015. Kuti tinzwe zvizhinji tabata nhengo yeZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday.
Urongwa uhu huri kuitwa nevana veZimbabwe vari kuti ivo taneta nekungotaura. Hatishada kuti tingove vanhu vanongotaura nezveZimbabwe asi tisina matanho atiri kutora. Saka vanhu vakawanda vari kuuya kuManchester kuzocherechedza zuva rakashayikwa itaidza mara ndochokutanga chiripo. And then pane activist anonzi Silvanus Mujova arikuita a play kamutambo kaarikuita pa Manchester University kanotaura nokushungurudzwa kwevanhu muZimbabwe about my human rights situation in Zimbabwe. Then kwapera izvozvo vana veZimbabwe kuti vatitigare pasi titaure matanho atingaite isusu semacitizens kuti hatisoda kungomirira mapoliticians. Taba kuti isusu sevana veZimbabwe maprograms atingakwanisa kuita kumusha anokwanisa kubatsira kuchinja zviri kuitika kumusha ndeapi. Nekuti tinoona kuti dzimwe nyika dzakaita sekuna naGambia chakaitika kuti madictator aikukuvadze dzakatotangwa nevanhu vamudiaspora vachiungana pamwe chete vachitanga kutora matanho ekuti ngatitore matanho ekutibatsire zvinhu zviitika kumusha. Saka toona kuti maZimbabwe pavanhu 4 million vese vari mudiaspora ngatichitangai kuti tichipenu chaizvo chaizvo zvinokwanisa kuti zvine matanho akarongeka nekuti tikwanise kubatsira zviri kuitika kumusha.
Mune vamuri kukoka kubva kuZimbabwe kusanganisirawo mhuri yekwaDzamara?
Tanga tiri kukoka, tanga tiri kuda kuti tikwanise kuunza mununa waichai anonzi Patson, asi tichiri kutsvaga kuti tikwanise kuona kuti tinokwanisa kuwana rubatsiro here rwekuti tikwanise kumutengera matiketi yekuti akwanise kufamba. Saka kumukoka tanga tamukoka zvedu, asi nhau yatiri kutsvaga izvinezvi inyaya yekuti tikwanise kutsvaga mari dzematiketi.
Muri kuungana riini iko kuManchester ikoko?
KuManchester tiriungana musi wa March 11, inenge uri mugovera, inenge iri Saturday. Saka March 11 paManchester University tine hoho yatakapiwa kuti tiite maevents edu, uyezve kune venhau veBBC, veSky News nedzimwe kambani dzenhau dzakati wandei zvikuya kuzoita cover the event.
Vanga vari nhengo yesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday vari parunhare kuOrlando kuFlorida muno muAmerica neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Makomborero, haruzi veshe vanova ivo munyori mukuru musangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, mukoma Makomborero.
Ya, tinotenda zvikuru kuva nemingwana.
Aiwa, tinotenda. Mungati tsanangurire kuti sesangano guru rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro munyika umu, ndezvipi zvirongwa zvamuri kuita pari zvino?
Pari zvino nechikonzero chekuti kudzidza kwakunetsa kwavadzidzi vakawanda munyika nekuda kwenyaya dzemafizi ari kudhura uye nenyaya dzekuti mari yacho haisi kuwanikwa munyika. Tiri kutenderera munyika yese kumakoleji nemayunivhesiti tichiita survey kumastudents. It's part of a campaign hashtag fees down yatiri kuti aiwa fees tiri kukona kuzibhadhara ende hurumende mukonowawo kuitawo chidimbu chenyu sezvinotaurwa constitution section 75 yekuti mwana wese weZimbabwe anofanirwa kuwana kudzidza achibatsirwa nehurumende. Asi nekuda kwekuti hurumende haisi kukwanisa kubhadharira vanhu kana kuasita uye akatolimita pabhajeti, akatokata pabhajeti mari dzainoendesa kufundo munyika medu, saka isusu tiri kuti pane tsvakudzo dzatiri kuita achitaura nemastudents mumakoreji nemayunivhesiti, tiri kuona kuti pamafizi atiri kubhadhariswa kune mari dzimwe dzakawanda dzatiri kubhadhariswa asi dzisina zvadzinoshanda. Endidzo mari dzinozoshandiswa pautauori uye kuti munonzwa kuti panoitwa sekuti mabirthday like emutungamiriri wenyika pachikoro panobva mabhazi nemastudents vanonzi vainde kunopemberera vachifoseredzwa, imari dzezvibva pafiri iri kuovhachajiwa asi mari yacho isingazobatsirisi vadzidzi. Kune mari for example paattachment, vadzidzi vari paattachment yayo havanenge vasiri pachikoro nguva zhinji runguva yese sezvavanoita, vanenge vasingatendi malectures, vanenge vari kune makambani nekumwe kwavanenge vawanawo kuti vashande, asi vanenge vachinza kubhadhara full fees uye vabhadhari futi attachment fees on top. Izvi zvinova zvinhu zvisina kunge zvakanaka nekuti mari iyi one maservices anenge akachajiwa for havamawa havamashandisi. Two, kune mari dzakaita semamedical aid fees kuti tinounzi kwaiti bhadhare mari dzemedical aid asi vamwe tagara nemamedical aid plan yedu nechekare kudziva asi unofosa kuti hautopindi muchikoro haudzidzi kana usina kubhadhara full fees inenge ichingwidza medical aid mamwe angaita $20 asi mari yatingambobviri tamboshandisa pamwe tikagwara nechemamedical aid plan yedu tikada kuti tishandise avo avo haaacceptiwi mahospital nekuzvibhadhara nemadhokotera saka ndedzimwe dzemari dzataitaiwa kuti mari dzingadzidzisiwi.
Ko zvakambotaurwa negurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo kubato raure ZANU-PF kumusangano wepagore kumasvingo zvekuti vari kutsvaga mari yekuti vadzidzi vakwanise nguva vachibatsirwa zviri kufamba sei?
Jonathan Moyo havasi kunyatsotendeseka pane zvavari kutaura zvavo. Isusu zvatiri kuona zvekuti one hurumende inofanira kunge iriyo inosponsa maeducation zvafanira zvinhu zvakaita sekubhadhara malekitara nechii ibasa rehurumende asi hurumende yava kuti isusu vadzidzi tibhadhare vashandi vemayunivhesiti nemakoleji tichaisa fisi yedu one saka ivo vajonathan moyo vari kuti vada kutipa maloni nemagrants ende vakazvitaura kuzanupf but tikatarisa one vari kuti kwanzi achabva kumaprivate financial institutions marii ichatibatsira kuti tidzidze asi maprivate financial institutions vanhu vari kuda kuita profit vanhu vari kutsvaka mari so isusu kwatiri one then two takaita mameetings edu masrc tunevikisaidifukanzo zedu yemacollege nemayunivhesiti takaita programu yekuti vainde vanoengeja ministry as institutions vachitaura zvitimo zvavo zvepayunivhesiti neyunivhesiti patakabvunza nyaya yekuti saka muri kuzviimplimenta sei zvemagrants vamakataura zviminista vakati one vakaengeja maprivate institutions avo vanonge vachitotsvaka maprofits izvinhu zviri pachena one then two vakati zvichabatsira vadzidzi avo vanenge vataridza kuti vanokwanisa kudi kuzobhadhara back maloans maacademic loans anenge vachipuwawo saka izvekuona kwedu vanhu ava profesa Moyo vari kusakidzira maloan shake kuvadzidzi
saka mungatiudze kuti idzo mari dzacho dzemafees dzakamira sei pari zvino muzvikoro zvepamusoro izvi
kune mainvesto akaita sana Midland State University navana Great Zimbabwe dziri kuma$700 per semester and $700 iyi hatisi kuisira mari yeaccommodation nechikafu yeaccommodation ingaida kungozvigara pachikoro uchidzidza vanotonzi vabhadhare $400 month so tikabatanidza $700 + $400 inobva yaita 1.1 then tikaenda kuna UZM vanodzotangira kuma$700 zvichikwira vanonge vachitaona medicine vanotobhadhara ma1.5 mamwe vachitosvika kuma$2,000 tikaenda kuna school of mines ima$2,500 so kuna naafrica university iri kuma$1,000 zvichikwira so mari dzachona imari dzisingabatiki dzinonetsa kuti tikaita saneekonomi yedu vabereki vedu imari dzavasingakwanisi.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma makomborero nekupinda muchirongwa chedu.
Ya, tinotenda zvikuru.
Manga makateerera kubva kumunyori mukuru wesangano reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vamakomborero haruzivishe muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Mukuru werimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti mwaka wekutengeswa kwefodya uchavhurwa musi wa15 mwedzi uno kumisika yose iri munyika. VaZakaria vanoti mwaka uno varimi vari kutarisirwa kutengesa fodya yemhando yepamusoro kudarika mamwe makore uye gohwo rinotarisirwawo zvakare kunge rakakwirawo zvichitevera kunaya kwemvura zvakanaka mumatunhu mazhinji emunyika. Asi vanoti dambudziko richasangana nevamwe varimi nderekusvitsa chirimwa chavo kumisika sezvo migwagwa mizhinji pamwe nemazambuko zvakaparadzwa nemvura. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Chokwadi, mwaka wakutanga musi wa15 ndepanovhurwa maflows ese eoption. Varimi vari kugadzirira, varimi vachidya vanga vari pakati pokukiwa fodya yavo, vari kutanha fodya yavo nekukiwa kuti igadzirirwe ende kumamaket. Saka kune masystem matsva ari kushandiswa ekuitira kuti zvinhu zvikasire maflows kana varimi vauya hakusina zviya zvokunyora nemaoko zvaimboitwa netsini mari inotobuda ipapo ipapo varimi vachipuwa mari dzavo vachinda asi chinokurudzirwa ndechekuti varimi vange vakagadzirira zvokuti vanobva vaitawo mabookings kumaflows varege kungosvika kumaflows vasina kuvavazivisa kuti vari kuuya izvozvo zvinoita kuti zvinhu zvive zvakarongeka zvichifamba zvakanaka.
Ko mitengo yati yakuzivikanwa here kuvhurwa kwemisika uku kuti varimi vangoenda vachiziva chavanotarisira?
Kwete, mitengo haisati yakuzivikanwa nekuti munoona e-auction system and the auction system inosvika ipapo zvinonyanya kushanda demand inenge iripo pakati pevatine kumamerchants vaya ndo vanoexpressa demand yavo then votarisa zvekare chimwe chinotariswa equality fodya inenge yaiswa panguva iyoyo kuti vaone kuti vangaisa pamarii then votanga kubhidha saka hakuna angaziva kuti fodya yangu ndichienda kumusika inenge ichiita mari yakati.
Totarisawo matakurirwo angaitwa fodya nevamwe varimi tinonzwa kuti migwagwa mizhinji pamwe nemabhiriji zvakaparadzwa nemvura iyi.
Yes, ichocho ichokwadi migwagwa mizhinji atinoti mafida roads ayawo mazhinji awo haasi kunyatsoratidzika zvakanaka asi marural district councils munzvimbo dzakati siyanei siyanei tinonzwa chipatapata iko zvino nokuti varimi vepoja vanga vachikurudzira zvikuru kuti dambudziko retransport risavawira uye risavanetsa nenyaya yekushayisa kwenzira asi kuti nzira dzakawanda pari zvino dzakatikanganisikei nekuda kwemvura iroro irichava dambudziko richasangana navarimi vachiendesa fodya yavo.
Vanga vari mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunhare muHarare neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko tine hurukuro nemushumairi Minister Donald Ndlovu veVictory Church International.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu, munondipa simba.
Ini ndinoitwa Minister Doni muVictory Church International. Ndiri one of the ministers in Victory Church International. Uyezve Victory Church International inowanikwa pakona Robert Mugabe nakagovi behind Transnet. Uyezve ndinoshanda ndiri pasi pavisionary weVictory Church International, Prophet Paul Mwamba. He is the patriarch of Victory Church International.
Mungatiudza kuti chechi yenyu yakatangwa riini?
Chechi yedu yakatanga muna 2013. Ndingangoti yakatanga muna 2012 ndo pakatanga Victory Church International. MuZimbabwe tine branches anokwana kusvikawo 25 muZimbabwe yose.
Uko kunze kwenyika?
Kunze kwenyika tine mabranch anokwana kusvika mashanu ari kuZambia, tine rimwe branch riri kuIreland, tine rimwe branch riri kuSweden, tine rimwe branch richiri diki asiri kuNew York kuAmerica.
Mataura imi kuti chechi yenyu yakatanga 2012. Kutanga muZimbabwe here kana kuti kutoumbwa kwechechi?
Yakatangira muZimbabwe. Ndo mukuru wedu weVictory Church International, Prophet Paul Mwamba. Victory Church yanga tiriyo church yekutanga kuumba. Vakaumba mamwe masangano, mabranches anokwana kusvika 253 branches, machurches avaifamba nyika nenyika vachiplanta. Asi pavakazopiwa vision yekutanga Victory Church International, ndo pangariri mugore ra2012, ndo pavakaitanga.
Iri kutambirwa sei muZimbabwe Victory Church International?
MuZimbabwe iri kutambirwa vanhu vakawanda ndo kwavari kuuya vachireva kuzowana deliverance yavo. Vanhu ruzhinji rwevanhu ndo kwarinotambira ruchiuya, vese vari mumatambudziko, all those who are in bondage, all those who are facing problems in their lives, challenges, vese vanouya kuVictory Church kuzowana dzikiniro yavo. God is the house of deliverance.
Yeah.
nhasi nderipi shoko ramungapa kune vakateerera kuti munge muchivasunungura?
Shoko redu riri kubva pana Johani chapter 3 verse 16 rinoti, for God so loved the world, nokuti Mwari wakadanyika kupa mwanakomana wake kuti ani nani anotenda maari achawana upenyu husingaperi. Upenyu husingaperi huri kutaurwa uyu, kuti ruponeso ruri kutaurwa neshoko, ruponeso rwomweya wako. Reda uchinzwisise kuti munhu mweya une mwoyo uyezve nemuviri. Saka ruponeso ruri muzviyero zvitatu. Kune ruponeso rwomweya wako iwe semunhu, nekuti iwewo munhu uri mweya. Kwoitazve ruponeso rwomwoyo wako, kwoitazve ruponeso rwomuviri wako chazoitika panozobvutwa kereke, uyo musino ya Kristu Jesu. Ndopanoitwa ruponeso rwomuviri wako. Asi ruponeso rwemwoyo wako kana kuti rweropa rako, watiri kuti mwoyo zvinhu zviri muropa rako. Ruponeso urwu rwasiyana neruponeso rwomweya wako, nekuti musi waunogamuchira Kristu uchipupura kuti mambo Jesu ndimi muponesi wangu, ndimi mambo wangu, ndo zuva rinoponeswa mweya wako. Asi upenyu hwako panyika kana zvikati hukunakire, shanda neruponeso rwemwoyo wako, shanda nezviri muropa. Ndiva tinotiwo pachirungu deliverance. As long as mweya wako usina kuponeswa, zvako zvese zviri muropa zvisina kuponeswa, haufi wakararama upenyu hunonakidza pano panyika. Saka ruponeso rwokutanga ruponeso rwomweya wako, nokuti iwewo munhu, chinonzi munhu mweya une mutumbi nemwoyo kana kuti neropa. Saka zuva rawakagamuchira Jesu, iwewo semweya ndiwo wakaponeswa. Asi yatinoti so yako haisati yaponeswa, kana kuti mwoyo wako hausati waponeswa. Mwoyo wako unoponeswa the mweya unoramba uchinzwa shoko raMwari, uchiwana ridzikinura, tinoti deliverance, ndo panoponeswa mwoyo wako. As long as so yako kana kuti ropa rako chiri muuranda, hapana chaunobata panyika. Tikaverenga muna Ezekiel chapter 18 from verse 1, inoti, the fathers ate the sour grapes, but the children are the ones suffering from the sour taste. Madzibaba ndovakadya mauyu, asi vana ndovanoviwa nemazino. Sei vana tinozobatwa nezvakadyiwa nemadzibaba? Tinozvibatwa kuburikidza nemuropa, musoro. Saka madhimoni muropa ndo maanogara. As long as iwewe semunhu usina kushanda paso yako, usina kushanda nerumu zviri muropa rako, kubvisa zvituko, kubvisa zvikwambo zvakabatwa nemadzibaba edu, upenyu hwako unoramba uri muuranda pano panyika. Saka chakakosha ndechekuti udzikinirwe muzviri muropa rako. That's the deliverance, yatinoti the deliverance of the soul, ndo ruponeso rweso yako. Saka ndati ruponeso rwuri muzviro zvitatu: ruponeso rwemweya wako, ruponeso rwemwoyo wako, neruponeso rwomuviri wako, ruchazoitika panouya pachibvutwa kereke naKristu. Ndo pandasvika ipapo, ndo zvandoda kuudza vana veZimbabwe.
Aiwa, tinotenda zvikuru Pastor Donny nemharidzo yenyu. Vanhu vanoda kuuya kuVictory Church International vanokubatai panhare dzipi?
Vanotibata panhare dzinoti +263 775 60 3348.
Tinotenda zvikuru Minister Donald Ndlovu vekereke Victory Church International avanga vari parunhare nesu vari muHarare. Sayekambo, today's paper kubva kuna Mushakabvu Edwin Hammer. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndichiti murai zvakanaka vateereri.